Manera kanaka muri Zimbabwe ino ni Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 22, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maregulations ekunyoresa kuzovhota asati agadzirwa. Maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishini yatinoda ndeipi. Chekutanga tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution.
Sangano re-Electoral Resource Center rinoti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi chimbi kwete kungotenga mishina yesarudzo. Vagari vepapurazi remanzou varikunetsana naamai Grace Mugabe vanoti votyisidzirwa nerufu nemapurisa ari papurazi iri. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira munyika reElectoral Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi chimbi kwete kungotenga michina yesarudzo dzinozoguma dzoita mutauro. Mashoko aya ari kuuya apo ZEC yave kugadzirira kutenga michina yekuvhotesa yemabiometric voter registration kana kuti BVR. Makambani maviri anoti yekuChina neGermany ari munyika kushambadza michina yavo kuZEC uye nhasi vange vari paHarare Polytechnic College vachiedza kuratidza mashandiro emichina iyi. Hatinokwanisa kubata sachigaro weZEC amairita makarau sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mukuru wesangano reElectoral Resource Center vatawanda chimini.
Hazvisi kutifadza kuti ZEC yatosvika pachinambwe chekutenga mishina iyoyo isati yagadzirisa mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei. So muchinzwisisa pane nyaya yekuti pane maregulations anofanira kugadziriswa akanangana nenyaya yekuti vanhu vachazonyoresa sei kuzovhota. Maregulations iwo haasati agadziriswa asi taakutotenga equipment mishina mishina iyoyo inova ichazoshandiswa pakunyoresa vanhu. Saka mishina iyoyo inofanira kunge iri mishina iri kutsvagwa tichitogara taziva kuti mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei yagadzirwa tawirirana yatovapo. Saka vari kuita sevaendera kumberi tiri kuziva kuti taimu yaakupera asi tiri kukurudzira ZEC kuti itangomhanyire kuita zvinhu zvekuti tingozobvisa pamabhokisi tichitika kuti zvakati chaitwa zvakati chaitwa asi kumashure wekuti tatagadzirisa nyaya dziripo. Saka maregulations ekunyoresa kuzovhota haasati agadzirwa. Maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishina yatinoda ndeipi. Chekutanga tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution. Saka pane rimwe buri riripo ipapo. Saka tikamhanyira kumberi toita zvese izvi paine maburi akawanda kudaro tingangopedza zvakanaka toti takazoongorora vanhu vacho vese vaiti vanokwanisa kutipa makitsi iwavo tikadedza vanhu kuti vauyozoobseva asi tisina kugadzirisa zvakaipa panyaya yesarudzo dzedu. Zvakaipa ndezvekuti mitemo yacho haisati yabudiswa pachena haina kunangana neconstitution. Zvakaipa ndezvekuti maregulations acho haasati agadzirwa asimbiswa kuti titi yataane mitemo kana marules achashandiswa kuzonyeresa vanhu kuti vange vachizovota iyo nyaya yacho yekuti titeste makitsi acho tizomatenga hatisati tabudirwa pachena kuti zvichanyatsofamba sei kana tapedza kutesta makitsi iwawo
ko kumabvuku uku muri kutumirawo here mumwe munhu kuri kune urongwa hwemusi wesvondo uye maudzwawo kuti zvinenge zvichifamba sei
kumabvuku tiri kutumidzira munhu achange akatimiririra pakuchanoitwa pilot testing iyoyo taudzwa kunzi zeki ichange ichinyoresa sezvandataura vana vechiti kutesta kuti mishina yacho iri kushanda here
mukuru weElectoral Resource Center vatawanda chimini vari parunare muHarare Vagari vepapurazi remanzou kana kuti Arnold Farm kumazowe vanoti mapurisa ari papurazi iri ave kuvatyisidzira vamwe vavo nerufu kuri kuedza kuvamanikidza kuti vabve papurazi iri. Purazi iri rinonzi rakapiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka. Vagari ava vanoti vaendesa nyaya yekutyisidzirwa kwavo kukomishen yeZimbabwe Human Rights Commission iyo inoona nezve kuchikorwa kwekodzero dzevanhu uye iri kuongororawo zviri kuitika papurazi iri. Dare repamusoro rakati vanhu ava vasadzingwe asi mapurisa anonzi ari kuramba achizvidza mutongo wedare. Gavhna weMashonaland Central vaMartin Dina avo vanoti dunhu ravo ndiro rakapa amai Grace Mugabe purazi iri vavimbisa kutifonera kuti tinzwe divi rehurumende asi havana kunge vaita izvi pataenda kumhepo. Hatinawo kukwanisa kubata mapurisa ekuma Zoe ayo anga asiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaparadzai murambiwa mugari wepapurazi remanzou tikatanga nekuvabvunza magariro avo.
Kubva pakauya veHuman Rights Commission hapana chati tachinja nokuti zvinotaatiri kukoti nomukomana uyo akarohwa uyo koti ichataura kuti vakatoerengeswa mapurisa unzi verengai munzwe zvemutauro zvakatongwa nekoti vakazvizivi vakataura tabuda panze vakati hano varubeta kuti hatichadaro asi manheru acho vakadokerwa vaamunhu vaichinaya nhasi taiva vanga vari munhu iye Human Rights Commission yacho taifonera haina zvayambotitaurira vangoti dzikunda ezvinokwasviba havana kuu
saka veZimbabwe Human Rights Commission vanga vavimbisa kuti kana maita matambudziko vanouya vachitaura nemi
vanga vati vanouya vachitaura nesi asi havana kuzouya manje vachitaura nesi nhasi takangomira nanhasi mapurisa vatotiporomisa kuti mangwana vari kuuya vakawanda saka takangomira plus vatotizvo vane vanhu vavanongedza kuti tiwewe newe 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 takuzivai tichangokutisa picha anytime
vanhu avari kunzi vaita sei
izvozvizvi vari vatotingoonawo kuti vangaita sei kuti vakawanikwa vari pamisasa yavo yavanoduka kana kuchinge kwasviba nokuti vakutotyira upenyu hwavo isusu taakutotyira upenyu hwetende hatichatozivizi ramangwana racho rinenge rakamira sei iye Human Rights Commission dzavau last time vakamboti hatiregai kupota mutibudisa mumapepa nhau saka zvavari kunyatsoita chaizvaizvo kana rubatiri hwomukomana akarohwa kutizive kuti mukomana uyo akarohwa uyo iye vakamuona akasungwa asi kubva pavakamurova havana kuzoita folati kuti vazive kuti munhu uya mupenyu here apona here mari yaakaratidzwa zvakazomira sei vakabva vangoenda vabva vangoenda zvachizvo
saka chikonzero chii chaakuita kuti mutyisidzirwe nerufu apa uye kunzi muri kunzi musataurai nevenhau nendawa iyi
kwakuda kuti hanzi zvisazikanwa zvinhu izvi zviri kungoitwa zvirikidzi nokuti chezvinezvi last time takaenda kuna vachiuri vakati ivo hatizivi vanhu ivavo tikaenda pamazoe zvikanzi kana muchinge mavaona ripota yepamazoe tasvika pamazoe ofisai chaidzi wepamazoe akati ndeyedu vanhu ivavo tiri kuvaziva asi kuti inini kumashure kwangu ndakanongedzerwa pfumo ari ofisai chaidzi ari kutaura saizvozvo tikati vakanongedzerwa pfumo nani zvikanzi kune vari kuseri kwangu vandisingakwanisi kutaura asi tandinokuzivisai ndikuti taakubuda akazoti varume ndandakaomesa mwoyo pamapinda muno asi iye zvinezvi tiregai ndichikutaurirai vanhu vari kuda nzvimbo yeisestifeni
mumwe mugari wepamanzou ari kudzingwa papurazi iri vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kwakare mu Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kuedza kumanikidza vemabhizimisi kuti vaendese mari kumabhanga nechimbi chimbi sezvo mari iri kushomeka zvikuru munyika. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakaita musangano nevemabhizimisi ava kuti vazeye nyaya yekushomeka kwemari. Ko izvi zviri kushanda here? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu.
Ndingati svondo rakapfuura isu vezvitoro nevamiriri vezvitoro takasangana nemukuru weReserve Bank vaDr. Mangudya. Zvakazoita kuti pamunge pachibuda ndingati mashoko ari kutendera ari kubva kuRBZ ekuti number one nyaya yekuti mutengo inenge iri mitatu pazvinhu zvinenge zvichishengeswa muchitoro wakabva wadzima, uyewo nyaya yekuti munhu akaita akatengesa zvinhu ochengeta mari zvakabva zvabviswa izvozvo. Munhu anofanira kuti akaita mari yaanenge aita pazuva iroro mune remangwana makuseni kana musi wakare uyo oendesa kubhanga. Uyewo yatinoti cashback yakadzikiswawo, saka pakazotarwa kuti munhu anokwanisa kuti akatenga ngati vatengi anokwanisa kunge achipiwa cashback $20. Ndo yatakawirirana iyoyo. Chinhu chatakawirirana hasi zvokuti RBZ kana kuti bhanga guru renyika rakangomuka raakuimpoza raakuti vezvitoro chiitai zvakati. Takatoita musangano tikagara pasi tikaona kuti ndezvipi zvinobata kuti nyika iende mberi. Saka ndosaka makaona pakuzoparurwa mitemo minyowani iri kutenderera iyi.
Asi pane zvamuri kuona kusvika pari zvino, mungati zviri kushanda here?
Kubva pazvatanga ndinoona kunge zviri kushanda, nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga. Dambudziko ranga richiitika kana kuti dambudziko ranga tiri kuitika nderekuti vezvitoro zvikuru izvi vazhinji vachona vanga vasingaita havo ukopokopo kutaurwawo, vanga vachitoendesa mari idzodzo. Asi makatarisa panyaya yecashback yatingati mari musaurudzo inopuhwa munhu anenge atenga muchitoro yanga ichishandisiwawo nevamwe nenzira dzisidzo, nekuti vanga vachizonyora somuenzaniso wakapuhwa zvine mapepa takaona kuti mumwe wechitoro akanga aita mari inoita kana kuti 40 million achifanira kuiendesa kubhanga, asi kubhanga akaendesa 10 million US dollars. Akati 30 million US dollars akanga apa vanhu vakanga vatenga achivapa cashback. Asi muongororo yakanoitwa kunopinda muchitoro make imomo nevanoshanda kuReserve Bank vaitarisa pazuva rega rega panguva inoikwana mwedzi, vaiona kuti vanhu vaitonyimwa vanhu vanga vachitonzi muchitoro imomo havapi cashback. Saka ndo zvimwe zvimamwe matambudziko anga achiitika iyoyo, kuti vamwe vanhu vanga vachinyepera mutemo iwoyo votora mari yavo iendesa kumusika mutema, asi vozoti ivo vanenge vapawa cashback.
Asika vamwe vari kuchema chema kuti vakaendesa mari yacho kumabhanga havazokwanisi kuiwana kana vava kunohodha, zviri kufamba sei ipapo?
Ndingati iroro idama rinenge richitaurika, uyewo kune vakataurawo mashoko iwayo vakati hano isusu tinoda kuti kumabhanga kunge kuine yatingati muchirungu confidence. Inyaya yatakatogara tichitaura ende inyaya yatakataurawo idzi mumabhangano wachina iwoyo kuti nyaya yeconfidence. Asi mukatarisa muchaona kuti muchirungu vanoti two wrongs do not make a right. Kunyange dei zvazvo pachizoita matambudziko apo tinotarisa kuti sezvakaita ipapo musi watakaita musangano zuva ranga rapfuura tisataita musangano iwoyo mumapepa atakarakidzwa nemukuru weReserve Bank vakanga vatoendesa about 100 million yavakanga vaita mucirculation yavakanga vaita muiconomy iyo yakanga yabva kuAfricbank neimwe yakanga yabva kutengeswa kwakaitwa tobhako. Ndodaira kuti tobhako yakatinga yaunza foreign currency inosvika about 102 million US dollars. Saka mari iyoyo yose payakauya yakabva yangoiswa muekonomi kuti inge inokwanisa kunobhadhara, because kune vanhu vakawanda makambani akawanda vakanga vachinetseka kubhadhara zvinhu zvavakanga vatenga kunze. Saka mari iyoyo yakangonangana naizvozvo gavhena vakati ndakubhadhara mari iyi kuitira kuti vanhu vasanetseka, vanhu vakwanise kunge vachiunza maraw materials avanoda kunge vachiunza nezvimwe zvakadaro.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nevari kumazowe kuchiweshoko kumashonaland central uko tiri kuita hurukuro navakudzanai Kaseke. Vakaseke vanoti dambudziko ranyanya kunetsa munzvimbo yekuchiweshe inyaya yenzara.
Kungoti zvinzera zviri tingangobvira pakuti vanhu havana chekuti vanyatsowana vamwe vazhinji havana chekutokohwa chaina pazvibati nguva yekuti vamasete zvavaita zvekusiwa nerusaruro saka vamwe havatorina zvekutokohwa zvacho nemvura yakazowana.
Vari kurarama sei vana?
Upenyu hwakatongomira vanhu vazhinji zvekuti vanenge vachitongoedzwa kutongotsvaga chikafu chezuva iroro nguva zhinji dzavanenge vachitongoitawo. Vari kuenda kunoshandira kuirigesheni zvekuti munhu unoona murume mukuru achienda kunosere oshandira pamwe maorenji chaiyo chaiyo opiwa katsapuke maorenji pamwe opiwa kana mambaira avanase kungodyisa mhuri.
Kune mapurazi akawanda here ekuti vanhu vanokwanisa kuenda kunoshanda?
Vazhinji vana kutozongopona nekuenda kuirigesheni skimu yekwanegomo kuno kwavanoswera vachishandira ingava maorenji kana mambaira vanguwanise kuraramisa nacho mhuri.
Kwanegomo uku ndekwamambo here kana kuti ndiani muridzi wediridziro iri kana kuti irigesheni?
Iri diridziro iri ndiri nharaunda asi riri mudunhu rachiti negomo saka rikangonzi negomo irigesheni skimu.
Rinokwanisa here kuti ripe vanhu vakawanda mabasa kana kuti vashoma shoma vanokwanisa kuenda kunoraramirapo?
Sezvo vanhu vachina vari kutambudzwa nekuti mirigesheni maina vamwe minda yakutorariro futi nyaya yekushaya zvekushandisa neminyaya yekuoma kwakaita hupfumi hwenyika saka vari kungorimawo zvishomana zvavanenge vakwanisa kurima nharaunda youya vachinoshanda imomomo vachino kupiwawo zvavanenge vakwanisa kuwana kuti vagona kuraramisa mhuri.
Saka kunze kwekurima vanhu vanoraramawo sei munharaunda yenyu?
Vamwe vachona vanoenda kunochera goridhe kumakorokoza ari kunzvimbo yerosa nekwakakura.
Richiriko here goridhe racho?
Saka vazhinji vachona senguva ine vanenge vakaomerwa nekuti inyaya yenguva yekunaya kwemvura zvekuti kuti vaende kunochera pakanenge pasingairi.
Ko nyaya dzekuuraura idzi zvakamirawo sei kunana mazouku?
Vanhu vanopota vachienda vanhu vari kupinda vachipinda kumadhemu akaita saivana negomo dhemu vanenge vachinopindawo nemamburi vachidza kubata huri kuti vawanise kuraramisa nacho mhuri.
Ko vechidikiwo vari kurarama sei? Ndiwo mabasa avari kungoita zvekukorokoza nezvekunoraura hove izvi?
Vamwe vanotozongoswera vachitenderera vasina chavanenge vachiita vongoswera vachitenderera kutozongodzoka pamba vakunetsa vabereki vaita chekudya.
Kuri kuti vatungamiri vehurumende vakateerera zvii zvamunofunga kuti vangaitirewo nharaunda yenyu kuti mukwanisewo kuti munge muchirarama zviri nani?
Dai vagona kuundawo maprojekti kumaviki kuti vagone kuwana zvekuita vakawanawo chekuita zvakapaa nekuti kana pakaitwawo kana vakagadzirwa kana timu yebhora chaino kuti panopindwa timu yebhora pachapinda vanhu mabasa vamwe vanoenda makochi vamwe vanoenda kuadministration pakufamba ikoko kuona vachange vachitorawo mari pamagedhi saka bhora rinenge richiunzwawo mari vachiudza entertainment munharaunda zvokubatsira vanhu kuti vachidika vasave nepfungwa dzekuzoribisa vamupedzisira vakusvika pakuba.
Ririko here dambudziko iroro rekuti vanhu vari kubirwa zvinhu?
Tinguva imi yekutokohwa tingiravazhinjimakore si kunotanga kutobiwa mukati meminda nekuti vanenge vasina.
Mugari wekuchiweshe vakudzanai Kaseke vari parunare kuchiweshe kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mavelas Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Edna Matsanga vesangano reWomen's Empowerment for Southern Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Matsanga.
Ndinotenda.
Mungatitsaurirawo nezvesangano renyu uye zvekuti rinoita mabasa ei?
Inini ndinotungamira sangano rinonzi Women's Empowerment Foundation for Southern Africa rinoshanda nekusimudzira matarisirwo anoitwa madzimai munharaunda, mumapepanhau, maredhiyo, paindaneti kana nepamatiivhi. Uye takatanga programu yedu yatiri kuita yatiri kunyora nyaya dzemabasa akanaka ari kuitwa nemadzimai munharaunda dzavo kubatsira vasikana kana kuti kubatsira mamwe madzimai tichidzidzisa pawebsite yedu inonzi wefsa.org. Ipapo vanhu vakaenda vanokwanisa kuverenga nyaya idzi nekuti isu tinoona kuti kazhinji madzimai anotariswa sana mai anotariswa sevaroorwa asi chokwadi chakanyanya ndechekuti madzimai munhu akangofanana nemunhu wese vane njere vane zvakawanda zvavanoita maloya, madoctor, mateacher, nizvimwe zvakawanda. Asi kazhinji tinosikana nyaya dzemadzimai dzichibuda mapepa nawo, dzichibuda pamainternet. Zvinonyanya kutaswa kunzi akarorwa here, ane vana here. Ndochinhu chinonyatso kutanga. Then kochizotaswa kunzi anoita nezvei. Asi isusu tiri kuti manje ngatishandurei mafungiro iwayo nemataurire iwayo akadaro. Ngatitangei nekutarisa kuti ndiloya here, ndidoctor here, nditeacher here. Then tochizotarisa kuti ndimai here.
Muri kuona zvichiendeka here? Nekuti tinoona kazhinji nyaya dzatiri kuona dziri kunyanyobuda pamadandemutande dzinenge dzichizvidza madzimai.
Nyaya dzinenge dzichizvidza madzimai ndosaka tatanga manje chirongwa icho chichi. Tine mahashtag atiri kushandisa paindaneti, paFacebook, paTwitter nepaInstagram chekuti taakudawo futi kuchiunza nyaya dzakawanda dzakanaka. Nekuti zhinji dzacho dzatiri kuona dziripo dzinozvidza madzimai. Saka izvozvi tachiti aiwa chiregai madzimai anyore ega nyaya dzavo vachidziisa pawebsite yedu, isusu todziparadzirawo futi padandemutande pese ipapapa kuita kuti tikwanise kurangoti kuderedza uwandu hwenyaya dzakashata tichisawo dzedu dzakanaka ipapo.
Mahashtag amuri kushandisa aya ndeapi? Kuti vanenge vachidawo kunyora nyaya dzavo vanowashandisa sei?
Kana munhu achiita mabasa akanaka ekubatsira madzimai anokwanisa kushandisa hashtag, hashtag all women are role models. Kana achiita mabasa ekubatsira vanasikana anokwanisa kushandisa hashtag stronger for girls.
Muri kuona vanhu vachitambira sei chirongwa chenyu?
Tiri kuona vanhu vachitambira chirongwa chakanaka. Kazhinji tinosimbikwa vanhu vachiita nyaya dzezvemadzimai dzinobhowa dzezvavanenge vachiita, asi tiri kuona kuti hachisi chokwadi nekuti vanhu vakawanda vari kuenda pawebsite redu vachiverenga nyaya idzodzi zvakanyanya. Tikatarisa vanhu vari kuenda pawebsite, vazhinji vacho vari kungonanga kunyaya idzodzo chinodziverenga, uye vari kuya kuFacebook page yedu, vari kuya kuTwitter yedu. Saka vanhu vari kudzifarira nyaya idzi dzakanaka, dzinosimudzira madzimai, dzinoratidza madzimai neungwaru hwavo neuchenjeri hwavo nekusimudzira kwavari kuita nharaunda nenyika nemhuri dzavo.
Vamwe vangada kuzivawo nhoroondo yeupenyu hwenyu kuti ndiani chaizvo anonzi Edna Masanga, uyezve pane zvakaitika here muupenyu hwenyu imimi zvamungati imimi zvingachingisiwo mamwe madzimai akateerera pari zvino?
Ini ndinofarira nyaya dzekusimudzira madzimai nekuti inini ndakabarirwa mumhuri yaitambura zvakanyanya. Takakura tisina tichiita chikafu chekutsvagiridza, mbatya dzekutsvagiridza butsu ndisingadzizivi. Asi amai vangu vairamba vachingonditi unoziva kuti Edna, iwewo ukashingirira chikoro, ukapasa chikoro, uchatozokwanisa kuzvitengera zvese zvaunoona izvi nevamwe, butsu kana kutozotenga imba yako kana mota yako. Ende nguva iyoyo inguva yekuti vanasikana vainyanyokurudzirwa kuti vaende kunoita kana kuti vashande vemudzimba kana kuti varorwe. Asi mai vangu ini vainditi aiwa, iwo unokwanisa kutoita doctor, unokwanisa kutoita lawyer. Saka zvakandiita kuti inini nditange kuimagina imwewo world yandanga ndisiri kukura mairi. Ndakatanga kuimagina kuti zvinombofamba sei kana munhu aine mota yake kana munhu yake. Saka ndakatanga kushanda nesimba uye ndikazokwanisa kubva kumusha kusvikawo ndaakutogara kueurope. Ndakatozokwirawo ndege, ndikaita munhu wekutanga kukwira ndege mumba medu, munhu wekutanga kutenga mota, ndikabatsirawo vanhu vemumhuri yedu. Saka ndinoziva kuti inini mashoko ane simba. Mashoko atinotaura, mashoko atinoparadzira paindaneti iwaya hauzoziva kuti anotyora upenyu hwemumwe munhu here. Asi tokuti tikaparadzira mashoko akanaka, mashoko iwaya anobatsira kusumudzira vamwe vanhu, anobatsira kuchinja upenyu hwemumwe munhu. Semashoko amai vangu avaigara vachingonditsa kuti aiwa, kuroorwa handiko chete kwaunofanira kushingirira. Iwe unofanira kushingirira kuti utange wave chimwe chinhu, wave doctor, wave lawyer, wave journalist kana wave teacher.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Edna Masanga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, ndinotenda ndini.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya, uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nyaya iri kutyora mbabvu vanhu vakawanda yekunzi vana vechikoro kana vabereki vanenge vaine vana vechikoro vasina mari vakukwanisa kunge vachibhadhara nezvipfuwo chipfuwo chikuru chiri kunyanyotaurwa nezvacho imbudzi muhurukuru yedu tabatawo vanove mutungamiri wesangano revadzidzisi Dr. Takawafira Joe vanotungamira sangano reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti PTUZ kuti tizivewo kuti ivo sesangano revarayiridzi kana sevarayiridzi vari kutambirawo sei nyaya iyoyi
iko ndokupenga masikati chaiko nekurota masikati tandoda kuti titaure ndezvekuti isi hatifungi kuti inyaya yemoteresera yekuti tobhadhara nembudzi nemadhongi ne inyaya yekuti vanhu chaivo chaivo vanoda kuti nyika ibudirire vangafera vachitaura zvakadaro tinoona sekuti idivergen yekuti vadokora vanoona kuti vakagenerata opposition kubva mukarikulamu yavo yavanoda kuita iyi neimwe inonzi teacher professional council inofanira kunge ichitungamirwa namaticha but haakuonekwa ichitungamirwa neministry saka idivergen iclassical device yamadictators anoti akaona kuti vanhu vanenge vachivatsoropodza anoenda odira mavhu maziso avanhu kuti vasaona tinoona sekuti kudirwa mavhu mumaziso evanhu vemuzimbabwe kuti vasanyatsoona zvinhu chazvo zvinoshanda vaaconcentrate nokufunga kuti zvinoita here kuti tibhadhare school fees nembudzi kurote masikati isi tinoti vabereki ngavatengese mbudzi dzavo vobhadhara mari chaiyo chaiyo kuzvikoro mafees vabereki vagara vatengesa mbudzi vagara vatengesa mombe vachibhadhara mari dzefees izvozvo zvoti vabhadhare nembudzi zvinoudza mutauro zvinoudza futi neuori hwakawanda nokuti mapurize acho embudzi emombe emadhongi nezvinhu zvakadaro anozonetsa kuisa nokustandardiza muzvikoro
asi ichokwadi here kuti ndo zvakataurwa navadokora kana kuti vanhu vaakungoita havo zvejere navo
vadokora ndo zvavakataura ende zvakaripota nepublic media zvikabuda musunday mail muchronic saka hazvingave kunyepa mashoko anenge abudisa nemedia yegovernment vadokora vari minista wegovernment hakungave kunyepa ivo vadokora vanotofamba vachivhundudzira izvinhu vaitofamba vachivhundudzira maticha vanozika vanongova controvers vachivhundudzira maticha kuti anofanira kurita unoda kuritaisa munhu ane 50 years ivo vane makore akapfuura ipapo isi taangovaudza kuti nyika haiiti muchemo unongobata maticha chete kana kuchiuya retirement ngaitange kuchivhu 7 yokutanga vanovava mugabe saka vadokora vanozikamwa kutaura mazuva ano zvinhu zvine controvers saka hatingavarambiri ipapo
imiwo semasangano evarayiridzi mune matanho amuchatorawo here nenyaya iyoyi yekuti zvikoro zvibhadharwe nembudzi nekuti rimwe gore kuchazopedzisira kwakunzi aiwa iye murayiridzi chimupaiwo mbudzi kubhadhara muripo wake
hongu isu sevarayiridzi isu sepitz for example tinotosangana senational executive nemanagement pazororo ipo pano tonyorawo matsamba akawanda atinoita ndokunga munoziva kuti pane imwe yatataendesa kuparlamendi yakarambidzwa yatiri kungogadzisa tidzosera ikoko tichazowedzera futi tichienda nezvembudzi izvi kuti kungavawo here kuita education yakanaka yokuti tibhadhare muzvikoro nembudzi
asi Dr. Joe matimambofungawo here kana kumbotarisa kuti tomboti chikoro chatambira mbudzi panonge paakutodiwa kutotsvagwa danga kare mbudzi apa nevafudzi nezvimwe zvakadaro nechikafu chembudzi
ndo dambudziko ravanaro rokuti havatangi vatarisa mberi kana vachiunza zvinhu zvavanounza zvaangofanira pakarikuramu yekuti unotanga kuindodza karikuramu usati waona kuti matextbook acho kuti mudzidzise new karikuramu ariko here saka vadokora vanozikamwa izvezvo kuti vanokurumidza kumedza kutsenga kuchada saka isu hazvitibvundudzi nokuti ndozvatinoziva kuti hurumende inogara ichitaura hurumende uti inovatuma ndozvainotaura inotaura vana zima aseti zvinhu zvinongotaura zvinoperera pakutaura zvisingazopindi pagiraundi saka vadokora ishiri inomuriro wayo tozongoona kuti gunguo richaneresera moto kupi zvaratora chikuni chemoto tinozviziva kuti gunguo hariresi moto asi inowanikwa pamwe richitora chikuni chemoto
mashoko amungataurirawo vabereki nevana vechikoro vakateerera pane inonguva Dr. Joe
ini ndikutaurira vabereki nevana vechikoro kuti tisangobvuma zvinhu zvatinenge taudzwa navakuru tinofanira kuti tidzamise pfungwa tichivaudzawo zvinhu zvinenge zvichiita nezvisingaiti ndokuti nyika yedu yezimbabwe ibudirire chara chimwe hachichanyinda makumbo wakurira huva maviri dendera hariri futi rimwe chete isisi tinoda kuti tite mukombera pamwe chiri macho muzvikuru ndokuti zvinhu zvifambe muzimbabwe
maita basa Dr. Joe
tatenda
manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Joe Muchirongwa chedu, upenyu wedu, umwe tino tarisa za tino sangana nazo muupenyu. Anokuoneka ene mufaro, ndini wenyu, chonga kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndukusi ya mina, Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda jonga, tabatashuka kuma gumo, chirongwa chedu, tokusi ya mina, Chris Gande, munaoze chinde belem.